Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page re VOA shona nasi panga pane hurukuro ye chirwere che sugar.
Ini ndirwa Kenneth chitsaomba bayeni ndiri ku Brits South Africa Klanfondeen ndakadichida kuti doctor vati batsire kuti zvisa nyaya yechirwere chapedza zvinji che sugar. Sana mbuzi wangu ulipo pana doctor ndo kutizo munhu angaziva sei kuti ii sugar iri kundinetsa mumwiri wangu uye pangaita mafeatures here angangodaro angari aripo pakuti munhu agona kuziva kuti no kana ndichinge ndisikazivi kuti ii sugar iyi through this feature ndinogona kuziva kuti no sugar yatanga mandiri nokuti sugar chirwere chekuti izvoni chapedza vana vevaridzi saa ndizvozvozviona nokunga ndichida kuti doctor atibatsire kuti tigete tichinyatsosana nekuziva
ndatindirozi Moses Zembera kumaundi aro nerushinga ko ini ndingazivisei kuti masymptoms chirwere chikara chinge chandibata apo ndienda yangogara ndisati ndamboenda kuna ana chiremba masymptoms acho anenge akamira sei ndozvatida kuziva izvozvo
okay ini ndiri kushavane okuzimbabwe nyaya yataoda kufunda nyaya yeshuga diabetes like diabetes 2 inopera here kana waiswa pamatablets otinozokwanisa kumareka futi
takwanisa kuwana mutungamiri wesangano rezimbabwe diabetes association Dr. John Mangwiro avo vanga vari kutaura kuti munhu angazive sei kuti ave nechirwere cheshuga
vazhinji vari kubvunza zviratidzo zveshuga shuga hapana nhengo yemiviri yainosiya inogona kuuya iri stroke chaiya yatinoti munhu arohwa nezvishiri kana nechipfambo oenda muromo padii kunge neropa hazvichashanda shuga inouya yakavhara maziso munhu haachagoni kuona nemaziso shuga inogona kuumbura zvakare mazino shuga inogona kuuya munhu nemwoyo usisashandi zvakanaka dumbu ratitanana makumbo matanda kuzvimba uyezve shuga inogona kuuraya itsvo zvokuti munhu anenge asagoni kana kuita weti ogara akazvimba miviri wese uyezve shuga inogona kuita kuti munhu aite manyoka asingaperi kutotadza kuinda kudondo munhu uya wongogara achirutsa shuga zvakare inogona kuita kuti munhu atadze pabonde wedha murume oro mukadzi anogona kukoniwa zvepabonde izvi agoshaya kuti chiri kuitika chii vamwe vanobva vauya vachiti makumbo ari kupinda chando kana kupisa nenyaya yekuti vatoinoshuga yapindewo kumakumbo ikoko kumakumbo ikoko kunogona kuita maronda asingapori asingateri uyezve vamwe vanhu vanogona kuita mamota anenge achimbobuda chero zviya zvinonzi maugoni kugara unogara semota rinongogara parinoda saka vamwe vanogona kuita mamota asingaperi uyezve vamwe vachiita zvirwere zvemabhonzo angava etsoka mapfupa kana matsi kana marist chaiwo saka shuga hapana painosiya ndezvekungoti kana usingazwi zvakanaka munhu kungoona vana chiremba vako zvinokubatsira vanogona kucheka shuga kuti ndiyo here
kana musati mafarira Facebook page yeVOA Shona endai pafacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.